Bato rinoitwa nevanhu varipo panguva yera yavanenge vari kushanda. Hakuna munhu anoti ina handibudi mubato. Kana ini mangwana chaye mangwana kana vanotungamira musangano vakati apa vareswa, chikarafu chotoku pari chekuti chimbobuda mupati haugoni kuramba, unobuda asi unozotsvaka nzira dzokudzoka nadzo. ZANU-PF is the only party muno Zimbabwe izvizvi kutaura kwandiri kuita yagona kudzinga mutungamiri wayo zviri pachena zvikabudirira. Yakadzinga ndivaningstone ndiye akangaita the first leader wezanupf akabuda akafana nepati yake yenzi zanundonga asi asiri pati yezanupf.
Ko munoti kudii nemashoko avari kutaura yekuti Mai Mujuru anogona kupinda musarudzo dzemuna 2018?
Hakuna chinorambidza Mai Mujuru kuramba vari mupolitics kana vachida nokuda kwokuti chizvarwa chemuzimbabwe chine kodzero yekuita zvachinoda. So 2018 kana vachida kumira vanongomira, asi vanenge vachiri mutungamiri wezanupf varenge vachimirawo nepati yavo. Havarambidzi kana vachida vanongopindawo muresi voona kuti vangakunda here zanupf yatoziva isusu, asi ndoona sokuti vanenge vachitambisa nguva yavo.